manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero wakana kwa tereri, chino sanga na zokare manero anasi, uru msue chipiri, kurume 22, 2022. Maka tereri kwa Studio 7, nepinyire inya zirigiti kwa Zimbabwe, damuno piwa ne Studio 7, irimu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Dare ra Magistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe. Governor of RBZ, Dr. John Mangudya, woyambira nezvekukwira kwemitengo yezvinhu nekuda kwehondo yekuUkraine. Vamwe vanhu vakadzingwa pane rimwe purazi vopedza mwedzi mitanhatu vachigara pamene pedyo nemugwagwa. Indwe nume emisoro ena uzedu dzanhasi ichibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Dare ra Magistrate richapa mutongo waro mangwana pachikumbiro chenhengo yebato reCitizens Coalition for Change vaGodfrey Karembera chekuti mhosva yavari kupomerwa yekuzvidza mapurisa iraswe sezvo vakagara muusungwa kwenguva yakapfurikidza zvinodiwa pamutemo. Dare richapawo mutongo waro pachikumbiro chavo chechipiri chekuti vatongwe vachibva kumba kana chikumbiro chavo chekutanga chakarambwa. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravakarembera avo vanozivikanwa neri kuti madzibaba eshanduko vaDoug Coulthard vaudza dare kuti vakarembera vakasungirwa nyaya isina maturo uye vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa pasina chikonzero. Vakarembera vakasungwa mukati meguta reHarare nemusi wechina chapfuura vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa anonzi aisanganisira Constable Manyeruke. VaCoulthard vaudza dare kuti mapurisa akaudza vakarembera kuti vaivarovera kuti vainge vakapfeka zvipfeko zvinoenderana nebato ravo reCCC. Vatiwo kunze kwekuvarwa kumusana pahuro nepasi petsoka mapurisa akanonoka kuvaendesa kuchipatara. Chiremba akatanga kuona vakarembera Dr. Jonathan Fernandez vanotiwo vakaona vakarembera vakakuvara zvikuru kuHarare Central Police Station. VaCoulthard vanoti pamusoro pazvose izvi mapurisa akagarisa vakarembera muusungwa kwenguva yakapfurikidza. Vaudza dare kuti vakarembera vakasungwa panguva dzekuma 8:30 mangwanani emusi wechina asi vakazoendeswa kudare nemusi wemugovera kuma 2 masikati padarika maawa mana enguva yavaifanira kuenda kudare. Musi wemugovera dare rakagara muchipatara kuparire nyatwa sezvo vakarembera vasingakwanise kubuda muchipatara. VaCoulthard vati nekuda kwaizvozvo mhosva yavakarembera inofanira kuraswa.
Yesterday and today, we made an application seeking to enforce Karembera's right to personal liberty. That application was based on 4 grounds. One, that he was over-detained beyond the 48-hour rule required by the Constitution. Number 2, that he was tortured in custody, rendering his entire arrest and detention illegal, and therefore he ought to be released.
Nezuro nanhasi tange tiri mudare tichida kuti vakarembera vasunungurwe nekuda kwezvikonzero zvina. Chekutanga chekuti vakagara muusungwa kwenguva inodarika maawa makumi mana nemasere anodiwa iwo pamutemo. Chechipiri ndechekuti vakatochwa, izvo zvinoita kuti kusungwa kwavo kusave pamutemo, nekudaro vanofanira kusunungurwa.
VaCoulthard vatiwo vakarembera havabvumirani nemashoko emutauri wemapurisa vaPaul Nyati ekuti vakasungwa vachida kuparadza chiumbwa chambuya nehanda. Vakarembera pachavo vanoti vaive mamita anodarika mazana matatu kubva pachiumbwa ichi pane chimwe chikumbiro chavo kudare vakota vati kana chikumbiro chavo chekutanga chikasatambirwa nedare vanoda kuti vakarembera vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba asi vachuchusi panyaya iyi vari kupikisa zvikumbiro zvese zvavakarembera vachiti vane humbo hwakasimba hunokwanisa kuti vakarembera vabatwe nemhosva vanotiwo vane vafakazi vashanu panyaya iyi vanotiwo vakarembera havafaniri kutongwa vachibva kumba nekuti vanogona kuramba vachipara mhosva yakaita seiyi sezvo nyika yakatarisana nesarudzo dzemabyelection vakarembera havana kukwanisa kunge vari mudare sezvo vari kurapwa kuchipatara mapurisa akarova vakarembera akasungwa asi hatina kukwanisa kunzwa kuti nyaya yavo yave papi sezvo mutauri wemapurisa vanyati vati vange vasiri muhofisi ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vakayambira nezuro manheru kuti Russia inogona kukanganisa mashandiro emakombiyuta emakambani emuAmerica kanawo kushandisa zvombo zvine muchetura muUkraine apo pave kusvika mwedzi kubva Russia yapinda muUkraine zvechisimba. VaBiden vakaudza chikwata chavana muzvinabhizimusi vemuAmerica kuti mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vakanga vasingatarisiri kubatana kwepasi rose mukushoropodza danho renyika yavo rekurwisa nekuda kupamba Ukraine vachiti pari zvino vaPutin vave parumhananzombe. Ukuwo mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vataura nhasi parunare naPop Francis vachiti vakasununguka kana Vatican yakayananisa gakava riripo mukupedza hondo yakakonzerwa nekupinda kweRussia munyika yavo nechisimba. VaBiden vari kutarisirwawo svondo rino kusimuka vakananga kuBrussels kuBelgium kumisangano mitatu yakakosha iri pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muUkraine. Nemusi wechina vaBiden vari kutarisirwa kupinda mumusangano wegungano reNATO, musangano wenyika dziri mugungano reG7 pamwe nemusangano weEuropean Council. Misangano iyi yakanangana nekutsvaga nzira dzekumisa nadzo kurwisa kweRussia muUkraine uye vaBiden vanotarisirwa kuzoenda kuPoland mushure memisangano iyi. Nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vanoti rwendo rwavaBiden kuBrussels runoratidza kuti hondo yeRussia neUkraine yasvika kumakata zvekuti yave kutoda mitekwa-tekwa yakaita savana vaBiden nevamwe vatungamiri venyika dzemuEurope dzakasimba kuti vaise misoro pamwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura maonero avo.
Rwendo rwavaBiden runoratidza kuti hondo yekuRussia nokuUkraine yasvika pamakata chaiwo, ava kutoda vakuru vakuru venyika vakaita sana President Biden vachindosangana navamwe vana president wokuEurope uko nedzimwe nyika dzakasimba chaizvo dzinonzi G7 idzo kuti vataure pamusoro pehondo iyo nokuti iri kuenderera mberi. Zvekare kuenderera mberi kwacho kuri kuafekta pasi rose sokuona kwatiri kuita isu. Zvinhu zvakaita sepetro zviri kukwira, zvekare tinonzwa kuti zvinhu zvakaita sewiti namafetiraiza zviri kuUkraine, Russia, Belarus hazvisi kufamba kuinda kumativi mana epasi rose azvinofanira kuenda. Zvinotarisirwa kuti zvichazowedzera nhamo pasi pano chaizvo nezhara yakakura chaizvo vanhu vachishaya mafetiraiza, chingwa nezvimwe zvese zvinogadzirwa negorosi zvichikwira. Saka ukaona vakuru vakuru vakaita sana vaBiden voenda havangofambi, nyaya yacho yatotsviriridza, vanenge vachinotaura kuti vodini.
Asi tingaona here paine shanduko inokonzerwa nemisangano iyoyo?
Ndinoona sokuti shanduko inogona kuvapo tichitarisa kuti Russia ike zvino izvi inenge iri kugwadamiswa namasanctions. Saka panondoungana vakuru vakuru vavanenge vachitaura zvekare kuti vangapavhidzira zvehere mamwe masanctions, vanenge vachitaura zvekare kuti vangawedzera here zvimwe zvombo kuUkraine. Tiri kuona kuti Russia nhasi uno chaiwo maairport mamwe nedzimwe ndege dzacho dzinga vanhu mabasa nokuti hakusina vanhu vakawanda vachiri kukwanisa kuenda kuRussia ikoko. Saka zviri kubuda apa zvinenge zvikuru chaizvo zviri kufambirwa navakuru ava zvokuti mazuva ari kutevera hazvikashamadzi kuona mukuru weRussia vaPutin vachiti angatichitaurirana sezviri kutaura mukuru weUkraine kuti wasvika panguva yokuti wakuchida kutaura one on one.
Asika Profesa Masocha, tiri kuonawo iyo Russia inenge iri kunzi iri kutowedzera kukanda kwairi kuita zvombo kuUkraine.
Zvairi kuita Russia zvinoratidzawo zvekare kuti yaakupererwa nezvombo, nokuti tinoona kuti zvimwe zvombo zvavari kushandisa zvavanoti mahypersonic missiles, mamwe anomhanya chaizvo kudarika kana saundi chaivo, zvinoratidza kuti vaakushaya maweapon, vaakusvika kumagumo kwokushandisa zvombo zvavo. Vava vanhu vari desperate. Tinoziva kuti munhu kana aiswa pakona chaipo unoshandisa zvose zvaainazvo, saka tinoona sokuti kwakunosvika kumagumo kwokuti vanoti atashandisa zvose zvatiinazvo, hatisi kuda kuzoshandisa manuclear weapons, machemical weapons, saka taakuchitaurirana nokuti vadestroya nyika chaizvo, zvokuti vanoona kuti vakazotora nyika yeUkraine zvichavanetsa zvekare, nokuti vanenge vasina zvombo zvakakwana sezvavakava vainazvo pakutanga pavatanga kurwisana neUkraine.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzekudyidzana kwenyika dzapasi rose vachidzidzisa paDeVry University mudunhu reOhio muno muAmerica muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kwakare kuOhio neStudio 7. Mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikamai bere vanoti sangano ravo harisi kufara nekutyorwa kwarinoti kuri kuitwa kodzero dzevanhu nemapurisa nemamwe mapato panguva yekutsvaga rutsigiro rwesarudzo dzemabi elections. Vatiwo kusabuda pachena kunoitwa neZimbabwe Electoral Commission kuchepawo kuti vamwe vanhu vatadze kuvhota vashaya mazita avo pagwaro revavhoti. Asi mapurisa nevezeki vari kugara vachiti vari kuita basa ravo nemazvo vasina divi ravakarerekera, vachiti mamwe mapato ndiwo ari kusvibisa mazita avo. Ngatinzwei hurukuru yaitwa naMavelas Musanganya uye weStudio 7 navabere nezvenyaya iyi.
Pane macomplications akati wandei, isu seZimRights tanga tiri kumamana kwakasiyana siyana tichimonita zviri kuitika izvi. Pane zvinhu zvakati wandei zvatiri kuona. Tirikutanga izvi tiri kunyanya kutishungurudza nenyaya yemabielections, inyaya yekuti vanhu vazhinji havana kuwana mukana wekurejista. Mucharangarira kuti zeti paya paiita kuita blitz vakabva vakanzura blitz vakazotanga kurejista vanhu mushure mekunge mabielections aanaunswa, saka zvinoita kuti voters roll rakavhara for these by-elections. Vanhu vakawanda vasati vakwanisa kurejista, saka ndochimwe chezvinhu zviri kutishungurudza. 2 weeks ago tanga tiri kumasvingo tichimobilize hedu vanhu kuti vaende kunovhota. Tikatosvikawo pamuzinda weregistration wacho wezeki, takasvika nevanhu vedu na12 nhunhu tikaudzwa zvedu kuti vanhu rejista havapo, saka tanga tine vanhu vangavaya vaida kuzorejista kuvhota. Zvinongotipa an insight kuti nyaya dzekurejista kuvhota idzi dzanga dzakamira sei.
Zvimwe zvamuri kuona zvisina kunyatsomira zvakanaka ndezvipi?
Chechipiri chiri kunyanya tishungurudza inhau yemahunga-hunga atiri kunzwa pamusana pevoters roll, kuti integrity yevoters roll tava nenguva tiri pasi pechirongwa cheZimbabwe Election Support Network tichikurudzira kuti ZEC ngavaite independent audit yevoters roll, asi vanoramba vakandonyera zvemiti munzere. Saka panozouya maorganizations akaita sana pachedu kutiudza kuti voters roll rakakuvara pakati nepakati, vari kufila an information gap. Semaziviro yenyu kuti bumbiro redu remutemo rinotipa kodzero yekuwana information, zvikuru sei kana iyi information inotibatsira to exercise kodzero dzedu. Saka nekuda kwekuti zeki aisi kuteerera zvatiri kudaidzira zvekuti ngavaite independent audit yevoters roll, kainge tinozoona vanhu vaakutotambira zvinenge zvichibva kune avo vanenge vazvipira avo kuti vanoda kushandisa maresources avo kuita audit yevoters roll. Pane kugumbuka nekuda kwaizvozvo izvo, vezeki vanofanira kutokorokotedza macitizens vobva vatanga chirongwa chekuti vaite build confidence kuti aiwa paya pari kunzi pakati, izvi ndo zvatiri kuita, izvi ndo zvatiri kuita. Saka inyaya dziri kutishungurudza tichitarisirinyayatishungurudza inyaya yeviolence, kuti munoona kuti kuMidlands vanhu vakatorasikirwa neupenyu nekuda kwenyaya yeviolence. Tiri kuramba tichiona hate speech ichitenderera kuma election campaign. Tukuramba tuona mapurisa vachi indasia ni ma election campaign. Izi zino kanganisa credibility ya ma election. Kuma shungu kwa tanga tili last week taito wana mapurisa wakati pakata. Machi manisa mazmota awaya mfura ni mwoti. Chino pawa nukusha ma election zingu wa yukufara kutiwa nutawana omukana. Kukuti pfungwa zedu zishwe mupoto yekubita upuno. Astana taa kuona wanwa kutipakata ma election zano wanguwa yekusha. Izi ndozi kunyanya kutichunguruza ninyaya na by election.
Avanga bari mutungamiri wesangano reZimbabwe Human Rights Association kana kuti ZimRights vadzikama ibere vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare muHarare. Mubatanidzwa wemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions unoti kutanga svondo rapera vashandi vehurumende vakatanga kuwana mari itsva dzavakawedzerwa nadzo nehurumende pamihoro yavo. Mwedzi wapera, hurumende yakavimbisa kuwedzera vashandi vayo vose mihoro yavo nezvikamu makumi maviri kubva muzana zvichidzoswa kumwedzi wandira gore rino pamwe chete nekuvapa zana remadhora emari yekuAmerica. Mari iyi inonzi ndeyekubatsirikana uye iri kuiswa pamusoro pemadhora makumi manomwe nemashanu kana kuti $75 yekuAmerica avanga vachipiwa semari yekubatsirika munguva yeCOVID-19. Mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano iri vaGibson Mushangu vanoti mapurisa, mauto pamwe nevarairidzi vakatowana kare mari itsva idzi. Mamwe masangano evashandi vehurumende akanga achiramba kutambira mari idzi achiti ishoma uye dzakanga dzaiswa pasina kuwirirana nevamiriri vevashandi. Asi vamushango vanoti kuuya kwadzo hakureve kuti nhaurirano nehurumende dzave kuzomira. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zviro kwazvo vashandi vehurumende vakatanga kuwana mihoro yavakavimbiswa nehurumende. Mwedzi uno vashandi vehurumende vakakwanisa kuwana zana remadhora ekuAmerica kututsira pamakumi manomwe nemashanu avakanga vapuwazve ari ekunze. Saka tingangoti kubatanidza pamwe chete vakukwanisa kutora mari yavo kubhengi inoita zana nemakumi manomwe neshanu emari yekuAmerica. Izvi takatoona kuti vanopfeka mayunifomu nevarairidzi vakatokwanisa kuwana mari idzodzo sezvakawiriranwa nehurumende.
Tinoona kuti kune mamwe mapoka evashandi vehurumende anga achinyunyuta achiramba iyo mari itsva iyi vachiti ishoma. Hurukuro dziri kuenderera mberi here panyaya yemihoro iyi?
Zviro kwazvo hurukuro hadzimiri. Nyaya yekukurukura nenyaya yezvemihoro yevashandi chinhu chinoramba chichingoitwa. Kana tichinge tawirirana nehurumende pane zvawiriranwa, hurukuro hadzimiri. Saka chinhu chinoramba chichingofambira mberi. Saka izvezvi tatambira mari idzodzi, tiri kutotarisira zvokuti tigotangazve kugara pasi nehurumende, nokuti chinhu chinoramba chakatarisirwa kuti choda kuramba chichitaurwa nezvacho nguva nemisi kusvika tasvika patinoda sevashandi nehurumende pamwe chete.
Tinoonawo kuti kune varairidzi vari kumiswa mabasa vachinzi vakakundikana kuenda kumabasa kubva kwavhurwa zvikoro. Zvii zvamuri kuitawo imisi yesangano?
Inyaya yekuti varairidzi vanomiswa mabasa inyaya yatakaona sechinhu chinosuwisa pakati pevashandi vehurumende, nokuti matambudziko avo akauya kubudikidza nenhunha dzechokwadi. Saka takambogara pasi tikanyorawo gwaro ratakaendesa kubazi rezvedzidzo, takanyorawo gwaro ratakaendesa kugurukota rinoona nezvevashandi vehurumende, tikanyorawo zvegwaro kumunyori mukuru mubazi zverevashandi vehurumende tichida kuti vationere unyaya yatatarisana nayo. Saka izvi zvose tinongotarisira kuti zvisaitwa neunyoro kuti vacharegererwa.
Avanga vari mutevedzeri wemunyori mukuru wesangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaGibson Mushangu vari parunare muHarare neStudio 7. Zvehutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, vasiya vafa nechirwere ichi vari zviuru zvishanu nemazana mana nemakumi maviri nevapfumbamwe kana kuti 5429. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevatanhatu vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro. Vamwe vagari vekuhurungwe kusanganisira rimwe Shikiro vapedza mwedzi mitanhatu vachigara pedyo nemugwagwa sezvo hurumende yakundikana kuvagarisa patsva mushure mekuvadzinga pane rimwe purazi nechisimba. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Muri izvi dzinosvika makumi mashanu dzichiri kugara padivi pemugwagwa mukuru unobva kuHarare uchienda kuChirundu mushure mekunge dzabviswa papurazi rewaterlo iro rainge ranzi ndirava James Chigwedere nematare. Vanhu ava vanoti pavakabviswa pamwe nedzimwe mhuri zana vakateverwa pamugwagwa pavainge vakandwa nechikonzi pamwe nemapurisa vachinzi ngavaende kure makiromita 10 vachityira kuti vangadzokere papurazi ravainge vabviswa. Mumwe wevachiri kugara pamugwagwa ndeamai Emma Munyaradzi vanoti havana kwekuenda uye hurumende iri kushayawo kwekuvaendesa.
Takagara kubva musi 21 kusvika nhasi kufunga kwane 5 months kandishaya bedo tiri pano takapisirwa kunonzi kuwaterlo farm takapisirwa ikoko ndobva taiswa parodhi pano pachiwa village 1 ndobva kwauya mapurisa ndobva tirova ndobva tibvisa zvakare namessenger 40 ndobva taiswa pano.
Amai Munyaradzi ava vakasungwa nemhosva yekunzi vakarova mupurisa apo vaibviswa papurazi vanoti pamugwagwa pavachiri kugara vane dambudziko remvura zvekudya uye vana vavo havasi kuenda kuchikoro.
Vana ndo murungu unosari apapa nakaraino chikoro vakangogara saka dambudziko reche rakakura zvokuti kana chikafu chacho hatina tiri vanhu rongoraramawo zvongoti tiri parodhi hapana zvokuti hatina misha tina kwokuenda.
Mumwe agere pamugwagwa ndeamai Fatima Adams vanoti vave kutorarama nemaricho.
Tiinda kumaricho kana wamaricho kanoshanda pamunhu kana bagedhi kuyewo gaisa wo darikapera wodzokera zvino zvatinongoita sako hatina.
Patabvunza kuti mapurasitiki avakavakisa zvitumba zvavo vakawana kupi amai Memory Magaramombe vati vakapiwa nevachairi vedzimotikari hombe dzinotakura zvinhu kana kuti magonye.
Matende tinotokumbira mapurasitiki aya kuna matraki dhiraivha anonge achikrosa ndo anototibatsirawo tovaka dzimba zuva rikauyawo matende aya anenge akudambuka nezuva mvura youyawo mvura inenge ichipinda mudzimba saka dai marototibatsirawo nematende vamwe tingayamuri.
Patabvunza kuti sei mazuva ano vanhu vakawanda vari kuburiswa mumapurazi pasina zviri kuitwa kuti vawaniswe nekukurumidza pekugara. Gweta Guru muchinhoi vaposo nono vanoti mutemo wekubvisana panzvimbo hauna basa nekodzero dzemunhu anenge achibviswa panzvimbo.
Mitemo yedu haiyanyokutadika zvirikutadza here kodzero dzevanhu kunyanya
vakatema nyoka vanoti kunetsana papurazi apa kwakatanga muna 2018 apo vaJames Chigwedere hama yevaimbo vegurukota rezvedzidzo mushakabwa naNeas Chigwedere vakapiwa gwaro rekuti nzvimbo iyi yava yavo asi nzvimbo iyi isiri nzvimbo inogariswa vanhu. Tatadza kubata mudzviti wenzvimbo uye varisachigaro webazi rinobatsira vanhu vanenge vawirwa nematambudziko mudunhu rehurungwe vaEndrew Tizora kuti tinzwe kuti vachaita sei nemhuri idzi sezvo vanga vasingadaviri nharembozha yavo. Pakabviswa vanhu ava papurazi gore rapera vatizora vakaudza Studio 7 kuti vaigara zvisiri pamutemo uye vakakurudzira kuti vadzokere kwavakabva. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. China inoti haisi kuona paine munhu akapona pakadonha ndege mhando yeBoeing 737 nezuro iyo yainge yakatakura vanhu 132. Ndege iyi yaibva kuguta reKunming ichienda kuGuangzhou. Chikonzero chekuti yakadonha sei hachisati chazivikanwa asi vanopa rubatsiro vari panzvimbo yayakadonhera. Mutongi amai Ketanji Brown Jackson vapinda muzuva repiri nhasi vari kudare reCongress muWashington DC uko vari kubvunzurudzwa kwasati patorwa danho rekuti vave mutongi wedare repamusorosoro remuAmerica kana kuti Supreme Court Judge. Nhengo dzedare reSenate dziri kupiwa mukana wekuvabvunza nezvenhoroondo yavo munyaya dzezvemitemo. Vakasarudzwa vanenge vari mudzimai mutema wekutanga kuva mutongi wedare iri munhoroondo yeAmerica. Gavana vebhanga guru renyika reserve bank of zimbabwe dr john mangudya vari kuyambira kuti mitengo yezvinhu munyika ichakwira zvichikonzerwa nekurwiswa kweukraine nerussia zimbabwe inotenga kunyika mbiri idzi gorosi gas mafuta ekubikisa nezvimwe asi vamangunjwa vanoti vari kutarisira kuti mitengo yezvimwe zvicherwa ichawedzera zvichabatsira zimbabwe mukuziya nyaya iyi blessing zulu studio 7 abata dr mangudya
because of the conflict kurussia nekuna ukraine that conflict zvinoti mapirates ari kukwira munyika dzose zimbabwe zvinoti excluded zvefuel petrochemical products macommodities dakana wheat commodities like crude soya oil but also macommodities dakafana na gold mana nico akwira so we need to look at the balance the net effect to Zimbabwe we think and we know is going to be a positive net effect on the price of the king that are mamila kuramba akwira ma price ma HPH in a future kwao asina kashindi kacho we export more than we import like a net effect is positive for Zimbabwe but in terms of inflation we need to it's exacerbating about the high inflation in Zimbabwe because of that ma price and a few
ko hurumende haisi kufungawo here kuti ideredzewo mutero wemafuta ekufambisa dzimotokari nemimwe mutero unobhadharwa pakutenga zvinhu kunze kwenyika tichitarisa kuti zvinhu hazvida kumira zvakanaka nekuda kwehondo iyi iri kuukraine iri kurwiswa nerussia
ndofunga gavhment yedu izvo zviita handiti makawana mazuva avhiki akapfuura gavhment ichinzi haina kuti pass the increase yefuel to the consumers ine zvinhu zvakaitika izvozvo zvinoitika it's a possibility and it's a solution and it's advisable to do so
saka painflation munofunga kuti ichange iri papi hondo iyi ikaenderera mberi dr mangudya matanga here kuita macalculations matsva
tichikuti study the impact as I said zvine mabenefit zvine manegative nepositive effect yemaprice increases mapositive anouya kubva kune maexport etonari changes the negative inoya kumaimports anenge achiimporta inonzizvo imported inflation which become a pass through into our domestic prices saka we are still studying because as you can see things are very a bit volatile at one time afuta emuga dzaka yakakwira yambudina zvinombe stable saka it might be too early to call so we are still studying the situation
avanga vari gavhana vebhanga guru renyika dr john mangudya vari parunare muharare na blessing zulu studio 7 chirongwa chedi connection chatinotaura nevechidiki na 8 p.m. Mike Hove weStudio 7 achange achitaura nevechidiki nezvesarudzo dzemabai elections dziri kuitwa nemusi wemugovera kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 p.m. pamasaisai anoti 909 a.m. 4930-13860 ne 15460 kilohertz pashortwave munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 a.m. muvhuro kusvika tishanu pamasaisai anoti 909 a.m. 6175 ne 7255 shortwave tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 @voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pawwwvoashona.com ini ndini jonga kandemiiri ndiri muwashington dc